Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kurume 18 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vatanga kubayiwa nhasi nhomba yechipiri munyika zvichitevera kupinda munyika kwenhomba zviuru mazana mana nemusi wechipiri. Masangano evarairidzi ari kupesana zvakanyanya panyaya yekuti nhengo dzavo dzodzokera here kumabasa kana kuti kwete, apo chikamu chepiri chekuvhurwa kwezvikoro chiri kutarisirwa nemuvhuro unouya. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukuchema mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli avakashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vatanga kubayiwa nhasi nhomba yechipiri munyika zvichitevera kupinda munyika kwenhomba zviuru mazana mana nemusi wechipiri. Sezvakaitika pakutanga, mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vabayiwa nhomba yechipiri nhasi muHarare veruzhinji vachiona. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
VaChiwenga vabayiwa nhomba yechipiri pachipatara cheWilkins muHarare nhasi mangwanani. Vachitaura mushure mekubayiwa nhomba iyi, VaChiwenga vati hurumende yakazvipira kuzivisa veruzhinji nezvekubayiwa nhomba senzira yekurwisa chirwere cheCOVID-19. Chiremba ari kuyamura kurwisa chirwere cheCOVID-19 mudunhu reMashonaland and West, Dr. Paradzai Mudzengerere, vati chinhu chakanaka chiri kuita VaChiwenga kubayiwa nhomba dzose pajekerere senzira yekukurudzira vanhu munyika kuti vabayiwewo nhomba yeCOVID-19.
Ndoda kutenda zvikuru vanhu vakaona majekiseni ekutanga. Vakaratidza leadership yakaisonaka. Vatikaona kuna minister wedu VP Chiwenga nemama directors emu ministry vakaita leadership yekuratidza kuti jekiseni riri safe, ngatitorei jekiseni. Tikuvatenda zvikuru vanhu vari kutikurudzira isu vaya vasina kuwana majekiseni kuti vawane jekiseni rechipiri nemajekiseni ekutanga.
Dr. Mudzengerere vati zvakakosha kubayiwa nhomba yechipiri sezvo jekiseni rekutanga risina kukwana mukurwisa chirwere cheCOVID-19.
Vanhu vakawana jekiseni rekutanga reCOVID-19 tinovakurudzira kuti vawane jekiseni rechipiri. Izvi zvakakosha nokuti jekiseni rekutanga rinovhundusa immune system yogadzira maantibodies anouraya COVID. Asi maantibodies anogadzirwa mashoma-shoma because ijekiseni 1. Pajekiseni rechipiri, miri inobva yanyatsogadzira maantibody akawanda. Toona kuti munhu wacho anenge ane coverage yeCOVID yenguva yakareba. Ndosaka tiri kukurudzira vaya vakabayiwa kekutanga kuti vaende for the second jab.
Dr. Mudzengerere vati munhu anogona kubayiwa nhomba yepiri pane imwe nzvimbo yakasiyana nenzvimbo yaakambobayiwa kekutanga kunyange hazvo zvisiri kukurudzirwa.
Kana munhu akawana jekiseni rekutanga semuenzaniso muno muchinoi, anokwanisa kuriwana kumwe kunhu. Zvakakosha ndezvekuti anocommunicate nevanhu vakamupa jekiseni rekutanga, ivavo vocommunicata information yake kukliniki o chipatara chiri padhuze kwanenge ari kuti awane jekiseni rechipiri. Izvi hatinyanyi zvikurudzira nokuti mishonga painouya majekiseni paanouya anenge akwanirana jekiseni rekutanga nejekiseni rechipi.
Mumwe akambobayiwa nhomba yekutanga vakuda kwashe kokanai vati havana zvakaipa zvavakanzwa pavakabayiwa nhomba yekutanga mwedzi wapera, nokudaro vakagadzirira kubayiwa nhomba yechipiri.
Ndakati kubva zvandakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID handina side effects randingati ndakanzwa rinoratidza kuti kubata mushonga hausi kuwirana neni kana kuti anga hausi kuita. Handina chandati ndaona zvinhu zvinoratidza kudaro. Ndakamirira kuti ndibayiwe dhosi yechipiri, saka muchidembo ndingangoti ndakatomirira.
Kunyange pasina kuziviswa huwandu hwevanhu vabaiwa nhombe yechipiri nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vabaiwa nhombe yekutanga vave zviuru mazana matatu nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nevanomwe, kana kuti 39,607. Zvichakadaro, mune imwe nyaya ine chekuita nechirwere checovid-19, vanhu vana vanosanganisira mudzimai ane mwana ane mwedzi mitatu yekuberekwa vanyimwa mukana wekuti vabhadhare mari yechibatiso kuitira kuti vatonge vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekupa magwaro emanyepo ekuti munhu haana covid-19 iye asina kuongororwa. Mutongi wedare muchinhoi amai Gladmore Mushowe vati nekuda kwekuti mhosva iri kupomerwa vana ava ine chekuita nechirwere chanetsa pasi rose, vaona zvakakodzera kuti vasapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo paine mukana wekuti vanogona kutiza, sezvo mhosva yavari kupomerwa yakakura zvekuti vakabatwa nemhosva vanopuhwa mutongo wekugara muchirongo kwemakore akawanda. Vanhu ava vanotikudzai Chishaya, Gumisai Chirodza, Nelson Mashanga nawedzerai Manyere vanzi vadzoke kudare musi wa 1 kubvumbi apo pachatongwa mhosva yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Nengo dzedare reSenate nereNational Assembly pamwe nenyanzvi munyaya dzekugadzirwa kwemishonga, nhasi vaparura chirongwa chitsva cheZimbabwe Parliamentary Pharmaceutical Caucus ZPPC nedonzvo rekuona kuti mishonga inoshandiswa munyika mizhinji yacho yagadzirwa uye ichitengeswa nemari isingaomere veruzhinji. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Muumiririri weZANPF muchivi North mudare reNational Assembly vaMathias Tongofa, avo vakafanobata chigaro chasachigaro weZPPC, vati kushomeka kwemishonga munyika nemitengo yayo yakakwira ndizvo zvapa kuti vaumbe ZPPC. VaTongofa, avo vanove nyanzvi munyaya dzemishonga, vati zvinoshungurudza kuti munyika muna mikana yakawanda yekuti vanenge vadzidzira zvekugadzira mishonga vavhure makambani ekugadzira mishonga. VaTongofa vati izvi zvinogona kuchinja kana vanoomba mutemo vakashanda vakabatana nenyanzvi munyaya dzemishonga.
Mishonga iri kudhura, imwe mishonga haisi kutombowanikwa mune mafamasi kana magovernment institutions. Tiri kuimporta almost over 70% yemadrugs atoda ekushandisa muno muZimbabwe anobva kunze kwenyika. Tichiona izvozvo toona kuti zvakakodzera kuti muno muZimbabwe tine mukana mafamasi edu ari kubuda pamauniversities yegore negore. Vazhinji vacho mukaona vari kungovhura maretail pharmacies mumakona mumakona iri nyaya yokuti vawane mabasa okushanda. But tinoona kuti pachishayiwa mukana wokuti vaite kuvhura mahouseo nemamanufacturing company anoita kuti tive tinozviitira mishonga yedu muno muZimbabwe.
VaTongofa vatiwo chirwere checovid-19 icho chanetsa pasi rose chakavadzidzisawo zvakakoshera kuwanikwa kwemishonga nezvekushandisa zvakasiyana-siyana muzvipatara. VaTongofa vati nyika dzine mari ndidzo dzinonyanyogadzira mishonga, uye nguva zhinji nyika idzi dzinogadzira mishonga yezvirwere zvinowanzobata vanhu vakapfuma, mishonga yacho ichitengeswawo nemari yepamusoro. Vati zvakakosha kuti Zimbabwe igadzirewo mishonga yevanhu vasina mari kuitira kuti igare ichiwanikwa. VaTongofa vati zvange zvakanakawo chose kuti panguva ino yecovid-19 Zimbabwe kuburikidza nenyanzvi dziri munyika ingadai iri kugadzirawo nhomba yekushandisa munyika pamwe nekutengesera dzimwe nyika.
Kuna covid-19 yakatidzidzisa zvakawanda maererano nenyaya yekuti taive tichikwanisa kuzvigadzirira vaccine redu. Ratogonawo kuona kuti tagadzira vaccine redu iri, maclinical trials edu anoitiwa muvanhu varichashanda imomo, zvinova zvakasiyana nekuti maclinical trials anoitiwa kuchina kana kuti anoitiwa kuunited states kana kuindia, tirozoshanda muvanhu vari muZimbabwe. There's nothing wrong, but zvinongonakidza kuti tive nereduwo kana tikakwanisa kuisa musoro pamwe chete.
Mudzidzisi munyaya dzekugadzirwa kwemishonga paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Charles Maponga vati shuviro yenyanzvi munyaya dzemishonga kuti zvikamu makumi masere kubva muzana zvemishonga inoshandiswa nekudiwa munyika iwanikwe muzvipatara zvehurumende. Vatiwo zvakakosha kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvezvinhu zvinoshandiswa kugadzira mishonga zvinge zvichiwanikwa munyika. Imwe nyanzvi munyaya dzemishonga vaonias kondo vatiwo idanho guru rakakosha kana kugadzirwa kwemishonga kukaitwa munyika.
Mishonga yedu muZimbabwe ndicho chinhu chihombe chaizvo chaizvo chatinofanira kukurudzira. Saka hurumende nyayawo yakanaka, ine kodzero, inotofanira kutoti tirime zvinhu zvinogadziriswa mishonga.
Vachiparura zviri pamutemo chirongwa ichi, mutauriri wedare reNational Assembly Advocate Jacob Mudenda varumbidza ZPPC vakakurudzira kuti chirongwa ichi chienderere mberi, kunyange vatanga chirongwa ichi vakazenge vasisina zvigaro mudare reNational Assembly neSenate. Kunze kwavatongofa, dzimwe nhengo dzeZPPC dzinosanganisira vamaponga, nhengo yeZANPF mudare National Assembly vaDalton Dweni, vatungamiriri nevaimbova vatungamiriri vePharmaceutical Society of Zimbabwe pamwe nevePharmaceutical Chemical Distributors Private Limited. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Miriri weTanzania muZimbabwe Professor Emmanuel Mbena vanoti nyika yavo yarasikirwa zvikuru nekushaya kwemutungamiri wenyika yavo vaJohn Magufuli. Asi paita muonero vakasiyana muZimbabwe, vamwe vachiti mushakabvu angave kudzvinyirira vanhu, asi vamwe vachiti vanga vari mutungamiri aive negwara rakanaka pakusimudzira upfumi hwenyika yake nekurwisa uori. Godwin Manguzha anotipa nyaya iyi.
Vambena vaudza Studio 7 kuti vaMagufuli avo vange vave nemakore makumi matanhatu nerimwe kuzvarwa vakashaya nezuro mushure mokurwara nemwoyo, munhu aida nyika yake uye achitungamira mabasa ebudiriro, zvekuti Tanzania yarasikirwa zvikuru nekushaya kwavo. Vati nhasi vawana mashoko enyaradzo kubva kubazi reZimbabwe rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vakuru vakuru vehurumende, vamiriri vedzimwe nyika muZimbabwe nemasangano akasiyana-siyana. Vatiwo mangwana vachavhura gwaro rekuti vanhu vanobata maoko kana kuti Book of Condolences pamuzinda weTanzania muHarare, asi vati vanhu vanofanira kuenda vari vashoma pachitevedzwa zviga zveWorld Health Organization nebazi reutano muZimbabwe zvekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Kunyange hazvo hurumende yeTanzania yakazivisa kuti vaMagufuli vakashaya nechirwere chemwoyo, vanhu vakawanda vanofungidzira kuti vakafa neCOVID-19. Vambena vaudza Studio 7 kuti kunyange vaMagufuli vaenda, havaoni hurumende yeTanzania ichitsauka pane zvavaita, nekuti matano ese avaitora vaimaita nevamwe vavo muhurumende.
The style that President Magufuli was using was very much a collective style. He may have been the leader, the captain, but he was not a long ranger. He was not all by himself. So I don't see why we can expect a very radically different approach to how he was doing. We will need to witness when the new leadership takes over. But my gut feeling is because the decisions were collective, cabinet and all that, I don't expect to have a different, radically different route.
VaMagufuli vanga vasingashande vega, hongu ndivo vaitungamira, asi vaishanda nevamwe. Saka handioni chikonzero chekuti nditarisire shanduko yakanyanya kubva pane zvavaita. Hongu takamirira kuona kubva kumutungamiri mutsva, asi maonero angu ndeyekuti zvinhu zvicharamba zvakadaro nekuti vaMagufuli vaiita zvisungo zvedare remagoko.
Mumashoko avo padandemutande ravo reTwitter, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati vanochema nemhuri yeTanzania neAfrica nekushaya kwavaMagufuli. Mushandi mukuru mubazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANUPF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yarasikirwa zvikuru sezvo ZANUPF nebato riri kutonga kuTanzania rechama chamapinduzi zvine ukama hwakadzama.
Naizvozvo kana takatarisa vaMagufuli tinonzwa kurwadziwa. Munhu anga ari shamwari yeZimbabwe, munhu aimira panyaya dzinechekuita neZimbabwe neSADC neAfrica as a whole vakataura ivo mashoko avo pamusangano weUnited Nations General Assembly waitwa kupedzisira muna September gunyana wegore rapera kuti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa nyika yeZimbabwe ingadai zvabviswa nokuti hazvina maturo uye hazvipapu tema.
Vakafanira kubata chigaro chemutauri weMDC Tiva Witness Duwe vati vobato ravo rinochema neTanzania nekuvarangarira panyaya dzokurwisa uori.
Tinovarangarira chose nekuratidza utungamiri kwavakamboita pavaizama kuti hurumende yavo isashandisa mari yakawanda pakufamba kwemakurukuta ehurumende kumhiri vachizoshandisa mari iyoyo kuunza pundutso munyaya dzeutsanana nemuzvipatara zvehurumende.
Asi muteredzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vashora mufi nemabatiro avakaita denda reCOVID-19.
Saka vanhu vasitorina hanya neupenyu hwevanhu. Saka ndo kwatinonga tichiti kuita zvinhu zvisingafaniri kuti zviitike zvinozopisira zvaisa vanhu munjodzi kusanganisira navo vacho vanobva vapindawo munjodzi yekubatwa nezvirwere.
Hurumende yekuTanzania yatara masvondo maviri ekuchema vaMagufuli uye mutevedzeri wavo amai Samia Suluhu Hassan vanotarisirwa kugadzwa kuti vatore chinzvimbo chavaMagufuli kusvika pasarudzo dzinotevera muna 2025. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Kunyanga hazvo vaMagufuli vaizivikanwa nekurwisa uori, kutya Mwari uye kugadzira zvivakwa zvenyika yavo, vamwe vanopikisa vanoti vaimbonyikidza kodzero dzavo uye nyaya yavo yekuramba kutambira nzira dziri kukurudzirwa neWorld Health Organization mukurwisa COVID-19 inogona kuisa nyika iyi munjodzi. Vamwe mubato riri kutonga rezanupf vanoti matongero avo ainge akafanana zvikuru nebato iri panyaya yekurwisa uori. Asi vamwe vanoti zanupf ine zvakawanda zvekudzidza kubva kuTanzania. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maguhu uye nengo yezanupf vaGilbert Dzikiti. Totanga kunzwa kubva kuna vaDzikiti.
Zvinhu zvinobata zvikuru pakuti tinodyidzana zvakanyanya nenyika iwe. Tinochema zvakanyanya nevanhu vekuTanzania kuti aiwa zuva rainyu ranhasi muTanzania nerufu runhu mukuru akadai. Munhu anga achibata utungamiri hwenyika yeTanzania nenzira dzanga dzichitaridza kuti Tanzania iri kuenda kumberi tichitarisawo zvakare maissues akafanana necorruption akanga achitariswa zvakanyanyisa muTanzania paine servant leadership yanga ichibva kuutungamiri veTanzania. Tinova zvinhu zvatangatidzidza isu muno muZimbabwe through the new dispensation iri kutonga musangano weZanupf. Ideologically tiri vanhu vamwe chete nevanhu vekuTanzania kubva patafunga kuzvimiririra tichida kurwa kuti tiwane kuzvitonga kuzere munyika yeZimbabwe.
VaMaguhu.
Ini ndinoti vaMagufuli mutungamiri watingati anga aine madivi maviri. Rekutanga nderekuti munhu anga aine udzvinyiriri mukutonga kwavo, especially ndingati makore maviri matatu apfuura vanga vakuzikanwa nenyaya yekumbunyikidza zvikuru sei mapato anopikisa. Asi handitenderani nevaDzikiti kana vachiti vaMagufuli vakafanana neZANUPF ideology yavo kana kuti pfungwa dzavo dzezvematongerwo enyika nemaonero avanoita in the world. VaMagufuli munhu anozikanwa nenyaya yekuti zvinhu zviitike zvinobhenefita vanhu. Munhu ari Minister of Transport akagadzira migwagwa muTanzania throughout the country. Vanhu vekuTanzania vakatanga kukonekta from one point to another point. Ministry yavo muno muZimbabwe iministry inozikanwa neuri hunosemesa. Nanhasi unowu tiri kutarisa mugwagwa wakaita sewekuChirundu Bait Bridge haupere mugwagwa iwowo nekuti mari inoiswa muhomwe yakawanda kudarika mari iri kuiswa pabasa. VaMagufuli vakaita basa ravo both as a minister and president vakaramba maoko avo akachena. Mumwe wevatungamiri vashoma shoma, in fact handizive mumwe mutungamiri muAfrica akawana simba rekutonga nyika akatonga asina chipomero kana chimwe chete cheuori. Chechipiri tinoona zvekare kuti vaMagufuli vakatanga kubhadharisa muripo find kuma company e mining anga achiba maminerals ekuTanzania vachienda nawo kunyika dzavo makambani kunana Canada akaita sana Barrick Gold vakabvisiswa mari inoita 300 million yekuti manga muchibira Tanzania. Mari idzodzo havana kutyorera mhomwe dzavo sezvatiri kuona zvekuitwa nevamwe muno. Asi vakamutsiridza airline yeTanzania vakatenga ndege itsva.
Pindurai tinzwe vadzikiti.
Zvakanga zvitaurwa zvose navo magou izvi. Tinoti pachirungu isi speculative politics and sensationalization of issues. Kana vari pachokwadi vanoona kuti migwagwa iri kugadzirwa Zimbabwe yose ende migwagwa iri kugadzirwa kubva kuvamugwagwa wekumasvingo iye mugwagwa wekuchirundu nemigwagwa yakagadzirwa zvakaisvonaka kwazvo inoenda kuburuwayo neinoenda mutare kwese kune madande mutande enzira dzekuti dzinge dzichibata mamwe mabhodha unachifamba zvakanaka. Vakanga vajara kava maguhu kuti rodhi dzimigwagwa inogadzirwa nemakambani anenge aine vanhu varungu vanenge vachibva kuenda naBritain naGermany naItaly uko. Aiwa vamaguhu tida kukuzivisai kuti taanawo vanhu vatema vaane njere neurope hwakadzama zvokukwanisa kugadzira nzira dzedu muno muZimbabwe. Ideologically takafanana zvakanyanya nemusangano wechama chamapinduzi.
Zvizhinji zvatakatarisira zviri kuitwa nehurumende maererano nokugadzirisa upfumi hwenyika haugadziriki nemazuva mairi kana mazuva matatu. Kunyanyanyanya kana takatariswa takabopwa muhuro nechinhu chinonzi sanction.
Kanda iri kupedzisira vamaguru.
Hatisi kuramba kuti vanhu vemuno vatema vanofanira kuti vapiwe mabasa. Asi tiri kuti vanhu ngavapiwe mabasa avanokwanisa kuita. Tichitarisawo zvekare vamagufuri munhu uya aisemeswa nehuri. Paakapinda mukutonga akasunga even macabinet ministers vakadzingwa mabasa. Asi muZimbabwe tiri kuona ari kunzi macartels.
Nhengwe yezano PF vaGilbert Dzikiti vari parunhare kwaMutare. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare kwakare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Masangano evarairidzi ari kupesana zvakanyanya panyaya yekuti nhengo dzavo dzodzokera here kumabasa kana kuti kwete, apo chikamu chepiri chekuvhurwa kwezvikoro chiri kutariswa nemuvhuro unouya. Masangano evarairidzi anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, pamwe nemamwe madiki ari kuti nhengo dzavo hadzisi kuzodzokera kumabasa sezvo dzisina mari dzekufambisa pamwe nekubhadharirawo vana vadzo kuzvikoro. Sangano reATUZ rakatozivisa hurumende kuti nhengo dzaro dziri kuratidzira nemuvhuro unouya. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti mari dzatambirwa nevarairidzi nhasi dziri pakati pezviuru gumi nezvina nezviuru gumi nezvipfumbamwe zvemadhora emunyika hadzikwani kuti varairidzi vadzokere kumabasa. Asi mukuru werimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA, Dr. Sifiso Ndlovu, vakaudza Studio 7 nezuro kuti vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzidzokere kumabasa vachipawo nguva kunhaurirano dzeNational Joint Negotiating Council dziri kuitwa panguva imwe chete vachipawo hurumende mazuva gumi nemana ekuti igadzirise zvichemo zvevarairidzi. Asi Dr. Zhou vanoti nhengo dzavo dzichazivisa hurumende mangwana nezveurongwa hwekusadzokera kumabasa nemuvhuro.
Hapana chachinja. Chatonetsa ndechokuti varairidzi vatambira mari seyavakangotambira mwedzi wapfuura. Mari inobva pa14,000 kusvika 19,500. Mari haikwanisi kuti bhadhare fees muzvikoro zvakachipa inoita 26,800. Kana kuti itengere mhuri chokudya, kutenga mayunifomu, kukwanisa kubhadhara marendi nokuzowana mari yokuti munhu akwanise kunge achifamba kuenda kuchikoro kwake kunodzidzisa vana vavamwe vake vari kumba. Saka hazvikwanisi kunge zvichipa kuti varairidzi vave capacitated vaende kuzvikoro kunodzidzisa vana vavamwe vavo vari kudzimba.
Asika vajo, tiri kunzwa kuti kune nhaurirano dzemihoro dziri kutoitwa pasi peNational Joint Negotiating Council. Hamukwanisi here kudzipa mukana nhaurirano idzodzo?
Mari yacho ndiyo yandataura ka. Hatikwanisi isu, hatisi maprofita kuti mari ingakwanisa kumultiplyika. Tati mari inobva pa 14,000 kubva pa 19,000. Chikoro chakachipa chekusekondari choita 26,500. Mari haikwanisi kuti murairidzi chaiye chaiye une mwana akwanise kuti azokere kubasa achisiya mwana wake ari kumba. Saka ndopatoda kuti titaurirane, kana titaurirane kuti vana vavarairidza vachabhadhari mafizi zvingava nani, pane kungoti dzokerai kuchikoro kuno tichawana vavangu vako vakagara kumba. Saka hazvikwanisiki kwete kuti varairidzi havadi kudzokera kubasa. Varairidzi vanoda kudzokera kubasa nokuti murairidzi wese anofara kana achidzokera kubasa achidzidzisa vana vanozoti mune ramangwana unozosangana navo vachi ndimwe manga muri murairidzi wangu. Asi hazvichokwanisiki zvakona n'anga murako achida.
Mazivisa here hurumende pamumire kuitirawo kuti varairidzi venyu vasazoonekwa sekunge vari kuramba kuenda kumabasa?
Hurumende inozivisa mangwana pachange varairidzi vabata mari dzacho idzodzo, tichaita musangano wechimbi chimbi weUnited Front wokuzivisa hurumende kuti ndo zvataurwa navarairidzi.
Zvii zvimwe zvamuri kuda kunze kwenyaya yekuti mari haisi kukwana?
Chimwe chinongodiwa kutaurirana. Zvinhu zvese zvinosovhwa nenhaurirano. Dambudziko rinoita hurumende ndokuti nguva dzakawanda vanenge vasingadi kutaurirana. Pane poda kuvhura zvikoro vataura ndo vanenge vatara ndopavanozotaridza zvokuti ndopavada kuita nhaurirano.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takwafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti bazi ravo rinoriziwo pamusoro pemamwe masangano ari kuti nhengo dzavo hadzisi kuzodzokera kumabasa. Asi izvi hazvisi kuzokanganisa kuvhurwa kwezvikoro nemuvhuro.
Bazi reprimary nesecondary education riri kuziva hazvo kuti pane mateachers union vari kutiwo musi wa22 March vanenge vachiudza mamembers avo kuti vasaenda kubasa. Tiri kuzviona zvedu mumasocial media umu. Asi isu sebazi reprimary nesecondary education tiri kuramba takatarisa kuenda kumberi nekuvhurwa kwezvikoro, tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro uye ine unyanzvi kuvanhu vese vemuZimbabwe. Zvatakadai takatovhura zvikoro tine maticha akawanda chaizvo nevadzidzi vakawanda vari kuuya kuchikoro nekuti vari kuda kusimudzira nyika yeZimbabwe.
Ko zvichemo zvavo zvavari kutaura muri kuzvibata sei?
Isu sebazi reprimary and secondary education tiri kutozvigadzirisa, zvimwe takatogadzirisa, zvimwe zvitori mumaplans edu. Saka tinenge tichingokurudzirawo kuti vauya havo kuzodzidzisa musi weMonday vasanyanya kushungurudzika kuti hurumende haisi kuteerera zvichemo. Tinenge tichida kuti zvinhu zvienderere mberi tichitaurirana tese tibatane kuti tikudziridze nyika yedu yeZimbabwe.
Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare neStudio 7. Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo. Yapera ragaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vatanga kubayiwa nhasi nhomba yechipiri munyika zvichitevera kupinda munyika kwenhomba zviuru mazana mana nemusi wechipiri. Masangano evarairidzi ari kupesana zvakanyanya panyaya yekuti nhengo dzavo dzodzokera here kumabasa kana kuti kwete, apo chikamu chepiri chekuvhurwa kwezvikoro chiri kutarisirwa nemuvhuro unouya. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukuchema mutungamiri wetanzania vajohn magufuli avo vakashaya nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 @voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murai zvakanaka vateereri.